hatizvi ziri. Ndinoti kana pane zvanyanya kutadzika nemacouncils edu, tinoda kuti kana pachifonwa makomiti ngakuitwe makomiti asiri partisan, anotosvika achinovhiringa macouncils iwayo. Kana pane zvaatadza hatisapoti corruption, asi kuti minista kuramba achingafiya asingatauri nesu hazvishandi, because macouncils iwayo ane policy yemdc kuti vadhelivhe. Saka toita kuvadharisa kana zvatadza macomplaints abva kumaresident kana ariko asati asvikawo kwatiri kuti tinyatsoongorora kuti macouncils edu anzwisa here. Saka taida kuti tikombei manotsi, takamboita manotsi tipotitangana July mwoyo tizivisane kuti zvinofamba sei zvinhu zvese. Tadzika bata habatiki July mwoyo wacho takatiraya kakawanda kuti kana pane chatadzika ngatitaure nevanhu, because vakasarudza.
Tiri kuona kuti izvo kanzuro yemarondera ine vanhu veMDC vakawanda, zvinopa izvo kuti izvo makanzura eMDC ndiwo ari mukanzuro yemarondera. Ko vanhu ava vari kunzi vari kuisa nyunyuto kuhurumende, vanhu vari kubva kupi? Zvakambobudawo here nemubato renyu?
Hazvina. Zvinhu zvizhinji ndezvemakuhwa akafanana netozvatoti fake news, hazvina kunyatsobuda kubato redu. Isusu tikapuwa complaint tinonotaura totaura nevanhu. Hatiti kana vachitadza hatizvikondoni, hatitauri kuti kana makanzura zvedu achitadza totova nezero tolerance for corruption. Toda kuvastopa kana pane zvavatadza. Asi chendiri kunoita ndechekuti vamanya anti corruption commission iriko, kana kuchiinvestigate kunoda anti corruption commission, ndo inondoona kuti zvinhu zvakamira sei, kwete government. Kana kune corruption yaitika, tinoti dei vachitumira anti corruption commission yochindotraya kunotsvaka kuti vanhu vedu vari kuita uori vari kuzvana zviri zvouori kana kuti zvakasiyana. Because kana yaa imwe political party ichinoinvestigeta ini zvezvazvo kuita samakwikwi wekuti iwe wakonewa nandakona ndokupa example yekuti izvozvi izvi tiri kuinvestigeta. Local government haisi kutarisa kuti vanhu vari kurarama sei kurusevo, iri kungotarisa zvemacouncils emaurban council. Kune vanhu vari kunyimwa chibage vari kudzidziswa kutenga chibage vaitanga vanyorwa nasabhuku vachidini, havasi kuzvitarisa uori hutoita wese kusadza chaiko chaiko kuupfu huri kuda kutengwa. Ivo kuti vachitarisa madisaster ari kuitika mumaruzevho kuti vanhu vari kuwana chikafu here vachilaiza neministry of labour social welfare, havasi kulaiza vanongotsvaka macouncils iwayo. Kana mzee titaure tizivise vanhu, ikonomi iko zvino izvi yakarasika zvekuti toda kutobatsirana kuti macouncils edu aperforme. Kana paatadza zveshuwa tinofanira kuvaita reprimand.
Mai Chombo vari kuti ivo vari kuenda kumarondera sehurumende kwete sebato, munoti kudii?
Vanoenda sehurumende kwete sebato, asi havana kumbotibvunza isusu kuti koko inini munosupavhaiza macouncils enyu sei ndaisenzanawo Mai Chombo munostendi rules and orders, kumboti vati hazvii zviri kumboitika. Vamanya ikokoko vawana complaint, havana kumbotaura nenini, asi andaiwanawo complaint. Saka hatizozivi kuti vari kuenda seministry chete here ka hava kuenda sechitsebato, because havangazviri bvisi mubato vachiinda muhurumende chete.
Muchatora matanho api zvamava kuziva kuti izvo hurumende iri kuenda kunoferefeta kanzuru iri pasi pebato renyu reMDC?
Danho redu ndiri kutongoti tinotsvaka our own defense mechanism yekuti hurumende yagara ichingovhiringidza macouncils edu. Kutanga ndichimeya ndakangobviswa pasina zvandatadza. So zvekuti hurumende iri kundoongorora hatizvitrust kuti inondoongorora chii, because yaingobvisa mameya izvozvo, yakabvisa chairman webinga, inongopa zvemafrivolous accusation. Indati ari kunyanya kutadza kutungamira ndiani, vanhu vachishaya sadza, vachishaya petro, vachishaya zvese. Unoinvestigeta zvese zvashayikwa petro, pashayikwa sadza mumaruzevha, pashayikwa chinda, pashayikwa basic things zvakaitwa semunhu zvinoshayikwa munomu. Asi hapana ari kutaura kuti tichabuda sei, tinongobuda zvinhu zvomukoto zvega zvega. Kushayikwa kwekeshi chaiko chaiko havisi kutaurika. Anoinvestigeta government ndiani?